chekutangisisa zvinoreva ndezvekuti kana hurumende yaassuma chikwereti ichi zvaakuita kuti chikwereti chehurumende chichikwire uye zvaakuzoreva kuti mataxpayers ndo achazenge achibhadhara chikwereti ichi but makaona kuti dambudziko riri kutarisana nemaparasitao edu zhinji zhinji inyaya yecorporate governance failures uye nyaya yemapolitical interferences anga achiitwa anga achiita kuti mamwe madecisions anga achitorwa anga ari madecisions asiri commercially sound. Saka I think inoaffecta welfare yemacitizens negatively in the sense that hurumende kana yaassuma chikwereti ichi zvakureva kuti mataxpayers tisaa kuzochibhadhara through either maincrease in taxes or reduction in expenditures kune zvimwe zvinhu zvingadai zvichilike zvinana social welfare nezvimwe zvakadaro. Saka I think ndo negative implication. Of course mudonzo rehurumende reyamunangagwa vauya nedonzo rekuti Zimbabwe is open for business but zvichaaffecta macroeconomic sustainability yedu nekuti zvaakuita kuti chikwere chehurumende chikwire uye kuti zvinhu pamwe zvichitadze kuzogadzikana zvakanaka kana chikwere ichocho chakwira. Saka I think ndo dambudziko riripo kuti hongu toda kuti mainvestor anga achiuya but hongu toda kudhila nenyaya the national debt iri pamusoro-soro makaona domestic debt yenyika officially iri kunzi iri pa6 billion foreign debt officially iri kuma12 billion but tirikutarisira kuti domestic debt yedu icharamba ichikwira isikaita tarisana nemaelection kudai zvekuti inogona kupedza gore tane chikwereti chekuma10 billion and zvichitaita dambudziko tiri kusiyira vana vadzukuru I think malegacy debts achazovatambudzawo nekuti hurumende pari zvinhu haina capacity yekunge ichibhadhara zvikwereti izvi.
Asi chikwereti chakadai chingangotorwa here pasina kunyatsozikanwa kuti mari yacho yakakweretwa yakafambiswa sei, Dr. Chitamba?
I think ndo imwe nyaya iyoyoyo yandakangana kutaura zvangu inyaya yakakosha iyoyo. Pane pachifanira kuitwa an audit normally yekuti tinyatsoziva kuti mari yakanyatsa kunge ichifambiswa sei nekuti makaona mari dzacho kuziviswa kwakamboita mascandal aiinvolva maminista mapoliticians nguva dzapera idzo. Saka zvinhu chikwereti chacho chaifinansa zvinhu zvazvisinei nekuwandudzwa kwemabasa epaZisco Steel.
Tichitarisawo kune rimwe divi asi kahurumende iri kuti zvinobatsirawo kuti Zisco Steel ikwanisewo kuwana vekunze vanoya kuzouchika mari nekuti hapana kaangade kutanga basa aine mutoro wakadai.
Zvanaa ndichifunga inini either investor rakuya kuZimbabwe anofanira kuita assume that debt or that debt yaigona kutransformwa into equity yehurumende. I think pane mamodhero akawanda anogona kushandiswa